Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ya na udzedu zanasi chipiri kuvumbi 11-2017. Nengo ze oza zino ratidzira Mubulawayo zichiti adzisi kufara ne mabatirgo arikuitwa vana vechikoro ne hurumende. Vashandi ne vashandirwi voronga kumutsiridza chibvumirano chesocial contract. Hurumende yokwereta mabhanga mari yekuti ibhadhare vashandi vayo. Studio 7 inotarisa zvakadzama bata murefu bata mupfupi iri kuitika muzano PF. Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection paLife Talk tiri kutarisira kunzwa vananyanduri vachitaura pamusoro pematambudziko akatarisana nenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.